Ini ndini jonga kande mire ndichiti ene msore naudza nasi muvhuro kurume 19 2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoburitsa mazita emakambani pamwe nevanhu vanonzi vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Musangano pakati pegurukota rezveutano Dr. David Barrenyatwa navanachiremba navanamukoti vari kuramwa mabasa waitwa nhasi muHarare unotadza kuburitsa chimuko. Varairidzi voronga kuramwa mabasa zvichitevera chisungo chabuda mumusangano waitwa nevamiriri vemasangano evarairidzi vose muHarare nhasi. Sangano reUnited Nations rinoti riri kugutsikana negadziriro dzesarudzo dzaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa panguva iyo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kunyunyuta kuti vakabviswa zvisiri pamutemo pachigaro. Uwandu hwevanhu vanobva muChirundu neKariba vari kuenda kuzvipatara zvekuZambia kunorapwa hunokwira nekuda kwekuramwa mabasa kwavanachiremba navanamukoti vemunyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvino mubato reMDCT zvichitevera musangano wakaitwa nezuro kuBulawayo nevari kuti ndo vakafanobata chigaro chemutungamiri webato iri muzvare Thokozani Kupe, ukuwo vakasarudzwa nebato kuti vafanotungamira vaNelson Chamisa vachiitawo mumwe musangano mugweru pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Izvi zvave kureva here kuti bato reMDCT rave kutsemuka? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwawo kutifarira paFacebook peji redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu.